kwazwai muri Zimbabwe ndomugamuchira chirongwa chedu chechidiki chandinokupapurai chondo rega rega ini ndini Michael nasi chirongwa tine hurukuro nava Wisdom Nyama avo vakabva kusarudzwa kuva miriri wevechidiki wesangano reInternational Cooperative Alliance pachirongwa cheGlobal Cooperative Entrepreneurs. Vanyama ndino mugamuchira chirongwa chevechidiki makadenyu ngoma
awa ndinofara chaizvo makadii zvenyu
aiwa hai tirinani tiudzeiwo kuti sangano iri reInternational Cooperative Alliance rinoita nezvei
sangano reInternational Cooperative Alliance ibato rinoshanda rakazvimiririra ibato rinoona nezvemacooperative pasi rese ngo saka nekuda kwaizvozvo yakaparira chirongwa chinonzi Global Cooperative Entrepreneurs chairi kuita yakabatana neEuropean Union saka muchirongwa ichocho iri kuita pilot project ichaitwa kwe6 months muuganda nemuzimbabwe nekuda kwaizvozvo ndakawanika ndichinosarudzwa kuti ndiwanike ndichimirira mayouth emuzimbabwe panyaya vanoda kuita zvemacooperative saka takaenda kuuganda kukampala kwatakanodzidziswa zvizhinji
pamakasvika iko kuuganda makanosangana nezvinhu zvakadii
pandakanosvika kuuganda ndakadzidza kuti macooperative anokwanisa kushandura upenyu hwevanhu vakawanda tikada kutarisa kuti mazuva ano hakuna mabasa asi kuburikidza nemacooperative mayuta anogona kukwanisa kuwana chinhu chinovabatsira chinoita kuti upenyu hwavo hukwanise kushanduka
sezvo makasarudzwa kuva mumiriri wevechidiki zvinorevei kune vechidiki vekuzimbabwe
zvinhu zvinoreva kuti sezimbabwe tawana mukana wakanaka sezvo inini ndiri munhu anoshanda nesimba panyaya dzekumiririra mayouth uyezve ndaane nguva ndiri kumirira mayouth ende tine maresults akanaka atakawana akasiyana siyana saka zvinhu zvinofadza chaizvo uyezve ndinovimbisa mayouth ese kuti takasununguka kushanda pamwe chete zvisinei nekuti unobva kubato ripi kana unobva kumba kwanhingi
mambo bata nyaya yekuti chirongwa ichi chine chinangwa chekusimudzira vechidiki mungatitsanangurirawo zvizhinji
muchirongwa ichi tichange tichishanda nemayouth anobva kunzvimbo dzakasiyana siyana mukusimudzira kwedu mayouth mayouth akawanika achinofoma macooperatives tichamabatsira kufoma macooperatives nezvozvo zvinodikanwa neinformation zhinji inodikanwa pakuumbwa kwemacooperatives kana zvadaro mayouth achange achikwanisa kuwana mari vakwanise kutanga mabhizinesi akasiyana siyana
nemaonderenyu chirongwa chenyu chichabatsira vechidiki vane chichemo chekushayikwa kwemabasa here
chirongwa chedu ndicho mupedza chose panhamo yekushayikwa kwemabasa muzimbabwe nekuti tichange tichishanda nemaministries akasiyana siyana pakushandura upenyu hwemayouth uyezve tapedza ipapo mayouth achawana dzidzo yakawanda pamusoro pezvekurarama kwavo pamusoro pezvemabhizinesi
kazhinji munoona vechidiki vachipiwa mari vasina ruzivo ruzhinji pamusoro pekuti mari iyi inoshandiswa sei muchange muchidzidzisa vechidiki here zvinhu zvakadaro
ya izvozvo tichange tichinyanyogombedzera nekudzidzisa vechidiki kuti vakange vachidya zvavanenge vawana zvinhu zvokuti vatangise mabhizimusi zvinogona kuzvaiti ramangwana ravo ripinde munjodzi
haiwa chakudzai zvakanaka vanyama kana vachidawo ruzivo ruzhinji pamusoro pechirongwa ichi vanofanira kuenda kupo
vanenge vachida kukurukura nesu vakasunguva kuti bata panhamba dzamuperi nhare dzepawhatsapp nekufona zvakare zvinodzidzo 0783907339 kana kunditsvaga pafacebook pakanzi Wisdom Nyama patwitter zvakare ndinowanika pakanzi Wisdom Nyama vakasununguka zvakare kubata mamendos angu vamwe vacho vanonzi vaexmo mudzukura vanoshanda pajunior achievement zimbabwe kana kuenda panhamba 143 jason moyo panowanika ipo vanonzi vachira chikiwa
haiwa takunzwai zvakanaka vanyama tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki
awa maita basa nekutirangarirawo
muri yezimbabwe nguva ndiyo yadyanana nhasi muchirongwa tanga tina vawisdom nyama awo vakabokusarudzwa kuva mumiriri wevechidiki wesangano reInternational Cooperative Alliance pachirongwa cheGlobal Cooperative Entrepreneurs. Ngatisanganei pachirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection, nemusi wechipiri, apo tisange tichienderera mberi tichikurukura nezvinosangana nevechidiki munyika. Ngatisanganei zvekare padandemutande apo paTwitter uyezve paInstagram @BigMyke3, ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tikurukure panapa pachirongwa chedu chevechidiki, munokwanisa kundinyorera ipapo. Mburi yeZimbabwe, nguva yangu ndiyo yadyikanana. Tosangana nemusi wechipiri paFacebook page redu reVOA Shona, chirongwa chinondangana 8 chichipetana 9. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Mike Hove. Bye bye.